Komiti iyi iyo yakagara musangano wayo muHarare yakabvumirana kuti vakafanobata chigaro chasachigaro amai Chombo vambomira kutungamira sezvo vatadza kutungamira zvakanaka bato iri mudunhu reMashonaland and West. Musangano uyu uyo wakapindwa nenhengo dzakabva kumatunhu gumi nemapfumbamwe pamatunhu makumi maviri nemaviri ari mudunhu rose vakasunga chibvumirano chekuti amai Chombo vambomira kufambisa basa mudunhu uye vasamirire dunhu kukomiti yenyika kana kuti national. Vachitaura nestudio 7 nhasi, murongi wemisangano mubato iri Muzvari Abigail Sauti vati kubvira pavakagadzwa amai Chombo vakanga vodzinga nhengo dzisingabvumirane navo vachiti vainge vatumwa nemukuru webato amai Joyce Mujuru.
Ndozvere musangano watakaita uyu rangariri rekuti tirikole PC wedu Marian Chombo, aiva PC wedu Marian Chombo. Akodzine mashandira tanchiita naye anga asina haana kunyatsonaka. Ndingatisinza aitwa PC agadzwa kuita PC navanguni ndo vakamugadza vari vega. Provinsi haina kuzenge ichifamba zvakanaka. Akazenge kuti apinda muprovinsi aitora vanhu vaari kuda iye vari aligned to her ovaisa papositieni aanoziva kuti hakwanise kumuisa muhomwe make omuti ngaabve. Saka takaona kuti zviri kutotikanganisira musangano. Isusu takauya kupeople first tichida kuti tiri 100% behind mai Mujuru. Even now I am 100% mai Mujuru. Anotaura zvokunyepa, akatora chikoro chemurume wake chekunyepa. We don't want that in people first. We are saying people first is people's party and it is a democratic party.
Muzvari Sauti vati bato reZimbabwe People First harife rakatonga sezvo vanhu vakawanda vaudzwa moyo nevanhu vasingagone kutungamira.
Mai Mujuru havasi kuzofa vakapinda muofisi 2018 as long as Marian achiramba achiita zvaari kuita, nekuti vanhu vazhinji in Marsh West vatoita give up, havachada zvokuparticipata musangano, vaora mwoyo.
Kusawirana uku kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzibude mubato iri dzichidzokera kuMDCT inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Vatendai Musonza vaive mutevedzeri wemunyori mukuru vanyorera bato reMDCT vachikumbira kudzokera kubato iri. VaMusonza vanoti vaneta nemahumbwe ari kuitwa kuZimPF.
Takadzokera kumusangano weMDCT unotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Takaona kuti hazvibatsire kuti tinge tiri mumusangano. Handingati mumusangano because kuti hausati wave musangano and hausi kuzove musangano nezviri kuitika imomo. Saka chingoripo chete ndechekuti vana veZimbabwe tarisiro yavo yese ito yatove pana Morgan Tsvangirai neMDCT. Saka takaona zvakakodzera kuti tidzoke tinofamba nevamwe nguva ichiri.
VaMusonza vanoti nyonganyonga iri kuitika muZimPF inoratidza kuti ZimPF chibande cheZANUPF.
Tafamba nawo musangano uchibva pekutanga. Ungade kuziva kuti ini kuno kuMarsh West ndandichitori interim provincial vice secretary. Ndandichibata basa rakawanda rine chekuita nezvinoda kuitwa musangano imomo. Saka monga mboboto zvese zviri kuitika imomo zviri kuratidza kuti inhambe. Ende takatozviona tatifambei kuti aiwa ZANUPF zvairi sebato ine mafactions akasiyana, tingati mainternal nemaexternal factions. Saka ZANUPF is simply an external faction of ZANUPF.
Studio 7 haina kunzwa kuna amai Chombo pavamire. Asi mutauriri webato reZANUPF vaJealous Mawarire vanoti amai Chombo ndivo vachiri mutungamiri wedunhu reMashonaland and West sezvo vakadzingwa zvisiri pamutemo. VaMawarire vanoti chekutanga ndechekuti musangano uyu wakaitirwa kuHarare asi uri wedunhu reMashonaland and West, uye vanoti nhengo dzakapinda mumusangano uyu dzakaburiswa mubato pamwe nevamwe vatungamiri vakaita savarugare gumbo vaDidmas Mutasa, amai Margaret Dongo pamwe nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chiguriwa.